WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yejaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo cheJanuary disease. Mumwe muzvina bhizinesi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana anoita zvekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nezuro manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vanokurudzira veruzhinji kuti vateerere zvavanoudzwa nenyanzvi mune zvekurima vachiti ino inguva yechirwere cheJanuary disease icho chinoshungurudza zvipfuwo. Vazhou vanoti nyaya yanga ichinyanya kunetsa ndeye madhibha ayo vanoti hurumende yaimbisa kugadzirisa. Tabata vazhou kuti vatiudze zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti tione tichishungurudzika nekuda kwekashambwe ikakaka yanga iri nyaya yemadhibha. Nyika ina kumira zvakanaka maringe neJanuary disease. Tichitarisisa takaringana nemvura iri kunaya munguva inoyi zvokuti tinodohwa hana dzedu dzichirova kuti kozvino mvura yazoyonaya kudai kana yondopera kachishambwe kaya akanga shungurudzi here mushungurudziro wakakaita zvemugore rapfuura. Asi panga pamboita muzamo kubva muhurumende kuti vazame kuonesana pamusoro paizvozvo. Saka mishonga yanga yakatengwa ende inotaridza kuti iripo yakamirira kurwisana nakachishambwe ikaka. Asi kachipo ende January disease ichiripo haina kwayakaenda.
Vazhou mati hurumende pane zvayakazama kuita. Mungatiudzawo here kuti chii chakaitwa kana chiri kuitwa nehurumende?
Hurumende yapinda mugore ra2022 ichitipa manyautsa mukanwa mashoko ari kutaridza kuti iwo anodaviravo zvatakambinge takurukura pamusoro pei peJanuary disease, tichikumbirisisa kuti paitwe muzamo kuti varimi vasarasikirwa nezvipfuwo zvavo. Zvino tiri kuona isu hurumende ichitaura ichiti iyo inoda kugadzira madhibha pose zviuru zviviri 2000 awo angaotaridza kuti pachimiro chavo haachagoni kuva madhibha anobatsira zvipfuwo zvedu zvose, tichitarisana nokudhibhisiwa kunoitwa zvipfuwo kune dzimwe nzvimbo vanodotivo pamasondo maviri zvinenge zvichienda kunodhibha. Asi nokuda kwekachishambwe kakashungurudza kanokonzera chirwere cheJanuary disease, todoona isu kune mamwe maprovinsi vachidodhibhisa vhiki yoga yoga.
Hurumende pane zvairi kuita here pamusoro pemadhibha amuri kutaura aya? Madhibha aripo havo anokwana kuita basa rose iri.
Madhibha tavimbisiwa nehurumende kuti kune madhibha achavakwa mugorero rino ra2022 anogona iwo kusvika 100. Tikati kana hurumende ichinge yaita seizvozvo zvainenge yagona. Asi chatiri kukurudzira hurumende ndeyekuti hurumende dairega kungoperera mukutaura yadoziita zvaonekwa nokuti zvimwe zvizhinji zvacho zvezvinovimbisiwa zvinogona kuzozadzikiswa asi varimi vanenge vachingochema saka madhibha iwayo tinomada nyika iri kushomeka pamadhibha zvinova zvinokonzera kuti ivo chirwere chichipindewo muzvipfuwo zvedu ende izvozvo zvoga kana zvinge zvaitika varimisi vanobva vamanyamanya kuti vabudze varimi vamanye nezvipfuwo zvavo nenguva kunodhibhisa pasina zvipfuwo zvinonzi zvacho da kudhibha
vazho patambotaura maita sekuti pane zvamusingagutsikani nazvo
chiri kutishungurudza pahana ndechekuti hurumende yacheuka madhibha yagonazvo asi tiri kuti isu vekuveterinary services vadhumeni veveterinary services vari kuchemavo kuti vanongoinda kuminda vachiinda mumisha vachindogara masondo maviri kana anoraudzira vasina mari kana zvikwanisiro zvingadiwa ikoko vanodozopedzisira vopinda muhombodo dzavo muhomwe dzavo kuti vaburitse mari dzokuti vararame kana zvadero iyoyo tinoidana tichiti field duty allowance inotodiwa zvokuti kana iyoyo isipo chero madhibha akavakwa homwo anogona kubatsira asi anogona kuvakwa vanonge vachishanda nevarimi vobva vashanda vakanyunyuta
vazho tichidzokera kuvarimi kuvanhu nezvipfuwo zvavo munoti kwavari mazano api amungavapavo
tinokurudzira isu varimi kuti vatevedzere zvinenge zvichitaurwa navadhumeni vavo vekuveterinary services department kana vachinge vasangana nezvigwere zvemombe vakange vasangana nematambudziko ari kubatika pamombe dzavo ngavakurumidze kumanya kumahofisi eveterinary services vondowana rubatsiro ikoko kuitira kuti vasatambudza zvipfuwo zvavo kana ivo kusara vasina zvipfuwo zvichinge zvafa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvidoko doko zvinongoda kuti avo vakazvidzidzira vakubatsirei saka varimi tinokurudzirai kuteerera nezheve dzenyu dzose kuti vadhumeni veveterinary services vanokuti chii pamusoro pezvipfuwo zvenyu vanokudzidzisai chii kana uchinge waigwa nedambudziko manya kwavari nenguva
avo vange vari nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezhou vari parunhare kuBulawayo nestudio 7 tichienda pamepo hatina kukwanisa kubata Dr. Josephat Nyika veveterinary services kuti tinzwe zvizhinji mumwe muzvina bhizinesi anoita zvokuvaka muBotswana asi achibva kuGokwe kuZimbabwe anoti ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi pamwe nekubatsirawo madzishe kumaruwa kwaanoshandira shingirai madondo anoti panyaya iyi
vajohn mugeo avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa vanoti ndiwo muridzi wekambani inonzi Zimag Investments inoita zvekuvaka nekutakura vanhu vasati vaumba kambani yavo muna 2014 vamugeo vakatanga kurarama muBotswana nekuita mabhindauko akasiyana-siyana
ngatibatane maoko ndanga ndichitori nechishuviro chokuti dai taigona kuvaka inonzi business society yemazimbabwens sezvamakatara mukatara muno muBotswana kune inonzi Indian Association kune inonzi Chinese Association wee pavanobatanidza mapulapula avo woita 5 pula yavo wogadzira zita renyika yavo wogadzira zita ravo mukatarira muno maindians mazhinji havanzi maforeigners vanonzi mainvestors
vamugeo vanoti vakadzidza kupa kubva kuna Prophet Walter Maganya avo vanova muwambi wekereke Prophetic Healing and Deliverance Ministries iyo yavanopinda
ndakawana encouragement from my spiritual father Prophet Walter Maganya for PhD ministries the way how he was helping humanitarian issues dzavaihandla kumusha kuZimbabwe kupa kwavakaita kwakandiita kuti ndisumudzirike kuti the Bible is very clear give and it shall be given back to you ndo zvakandidzidzisa nekuda kwechitendero chokudzidza from baba Magaya
kubva muna 2019 Vamgeo avo vanoforma zvidhina pamwe nekuvaka zvinwakwa zvakasiyana siyana. Vanoti vakavakira madzishe mushaomokotsane uyo uri pedyo neguta guru renyika yeHabhuroni. Mahofisi kuitira kuti vasashandira pasi pemuti pamwe nekubatsira vanoshaya nekuvapa chikafu chekudya pazoro rekrisimusi negore idzva. Mumiri wemukotsane mudare reparamende muBotswana vatumiso rakari avo vanovazve gurukota remitambo. Vodza Studio 7 parunare kuti vamugeyo vari kukurudzira kuremekedzwa kwechivanhu sevana vemuAfrica kuburikidza nekupa madzishe chiremera.
Some of us don't teach our kids properly. They don't know proper Setswana.
Vabereki havachakwanisi kudzidzisa vana vavo tsika nemagariro echiTswana. Saka zviri kuitwa navamugeyo zvokuvakira madzishe mahofisi chinhu chakakosha zvikuru mukuchengetedzwa kwechivanhu chedu tiri vana veAfrica.
Mumwe wemadzishe akavakirwa hofisi vatsepora muHaladi. Vanoti havazivi kuti vamugeyo vakavabvira nepi sezvo vanga vanzwa nekushandira muzuva.
Semunhu
anoita zvokuvaka, vamugewo vakaona dambudziko redu rekushandira pasi pemuti, ndosaka vakatibatsira. Tanga tanzwa nekushandira muzuva semadzishe.
Nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paButi University vanoti Chirau vaudza Studio 7 kuti vanamuzvina bhizinesi vanopa vachisundwa nezvinhu zvakawanda.
Kuna vanhu vanobenefita out of those donations, especially nema issues like to do nana tax, whatever my country man like taxation. The more you donate, the more you also save in terms of your tax. Inokonzidwa futi pama donations. Kozita vamwe ma business people, they like the, what I was trying to say, my convictions in the HHI, kuti the more you give, the more you are likely to receive. Kozita also kungove socially responsible. Kuti you know, kuti no, it's not everybody who has got ma opportunities are bobo. So the more you also embrace those who are less privileged, the more you are also likely to take your business to another level, which I know it.
Vamugeyo avo vane mudzimai nomagugu sibanda uye vana vatanhatu vanoti shuviro yavo ndekukudza kambani yavo yeZimag Investments kuti iwanise vanhu vakawanda mabasa. Pari zvino kambani iyi nevashandi gumi nevana vanova vagari vemuBotswana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHabhuroni, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti hapana zvikuru zvariri kuda kunze kwezvinhu zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vachipindura kushorwa kwavakaitwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, mutungamiri weATUS baObed Masaraure vati sangano ravo harisi kuda zvekutukana vachiti ATUS ine nhengo dzakazvipira mukudzidzisa, naizvozvo icharamba ichiedza kutaura nehurumende pamusoro pezvinonetsa vadzidzisi nevadzidzi.
Vataungana ndoro munhu wemadhirama, vane da kuita zvemadhirama nekunyombana. Isu tiri panguva yekuda kuvaka dzidzo yevana vedu, dzidzo yenyika. Vanotaura zvinhu zvitatu zvinosuwisa kwazvo. Chekutanga chavataura chatishamisa, kuti ATUS ine mamemba 386. Ivo pasi pemwoyo wavo vachitoziva kuti 386 kana kuri kuATUS mamemba angatongowanike mudistrict rimwe chete, kwete kuti ingave membership yenyika yese. Vachiziva kuti union hombe yakurisa zviri kuvashaisa hope kana vari pavari iATUS. Chepiri chavanotaura chinokashamadza ndechekuti teaching is a calling, vachiti maticha anofanirwa kungoshanda chero asina hawo muhoro. Izvi zvinhu zvinosuwisa kwazvo pakuti basa rekuticha isu hatisi kukumbira kuti tiite maluxuries, tiri kukumbira kuti tipiwe mari inoita kuti tikwanise kuticha. Patinoti tinoda living wage, vamwe havanzwisise kuti zvinorevei. Zvinoreva mari inoita kuti tirarame, kuti tikwanise kuita basa. Zvino kana tanzi hatichapiwe kana muhoro kana muripo, tinorarama sei kuti tidzidzise vana vacho?
Sei muchitadza kunzwanana? Havaoni here sokuti imi nesangano renyu zvamunoda zvakawandisa?
Isu hatisi kutomboda fair wage, yatinokwanisa kuita masavings. Hatisi kuda fair wage yatinokwanisa kuti garo upenyu huri nani. Tiri kutongoda a living wage kuti tirarame, kuti tishandire nyika yedu. Ndo yatiri kukumbira, ende kana tisina kupiwa mari iyoyo tinenge tisingakwanise kurarama, saka hatikwanise kushanda.
vanotiwo zvinodiwa nevatungamiri vesangano renyu handizvo zvinodiwa nenhengo dzenyu munoti
Havana kuziva kuti atuzi iri organic ma decisions ayo anoitwa kubva kuma members ma members e atuzi ndo anopa leadership my instructions ende zvese zvatinoita tinoita pamwe chete ndosakana nhasi hurumende iri kuvhunduka nekushaya ma invigilators muzvikoro nenyaya yekuti chisungo chinenge chaitwa ende kana chaitwa hachizopfudzurwe
saka va masaraure moita sei nenyaya iyi sezvo mava nenguva muchitadza kuirana nehurumende
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti imire zvekutaura zvenhoroondo iite zvinodiwa ibhadhare maticha ayo mari kuti akwanise kudzokera kubasa tishandire nyika yedu ibudirire hatifare kana tichiona vana vachidropa out vakawanda zvakadai hatifare kana tichiona zvikoro zvedu zvisina kudzidzo iri kupiwa hatifare kana vanhu vachi zvikoro zvedu zvaakuita sematongo saka hurumende ngaigadzirise nyaya idzi timbomira zvekurasa muromo kwaana taungana ndoro
avo vange vari mutungamiri weatus vaopet masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inobvuma kuti yakashaisa zviuru nezviuru zvevanhu vanoda kuvhota kwekutanga mukana wekuvhota musarudzo dzemabai elections ari kuuya ichiti yakatadza kuvhura nzvimbo dzekunyoresa dzakakwana munyika yose ZEC yakatovhara kunyoreswa kwevanhu vanoda kuvhota kwekutanga musi wa26 kurume gore rino MuNewsday makare nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero harizivishe vanoti havasi kuzorega kurwira rusununguko kuchorwa kwekodzero dzevanhu neuori kunyange zvichikonzera kuti vavharirwe mujere zvakare ZimLive.com rinoti nzvimbo inochengetedza mhuka yemukuvisi Woodlands yakapirwa mari nemugovera inoita zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica US$17,000 nevanhu gumi vakange vakapakata pfuti yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
kadi vashamarari vestudio 7 komatano wakawande ngomajonga kandimirere ichoto sister marvelous na blessing zulu nevamwe vese mubvunzo wangu uri kuenda kuna amonzora amonzora vari kubvuma kuti MDCT asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC alliance vari kuti vadoda kuenda nezita rokuti MDC alliance kumuba election but pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati inini MDCT muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance vachamisa vanga vachidavira kureva kuti vari kubvuma kakuti MDCT saka ini ndiri kuti kuna amonzora chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii ndipindurewo pamwe ndaresva zvangu kunzwa but ndiri kuona sekuti amonzora muri kutorasika inini zvamunozoita imi muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete kuda kutotivhiringidza mafungiro edu isusu vana vezimbabwe vamonzoro tipindurewo ipapo ndatenda hangu
makadi vatungamiri vashamarari vestudio 7 ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana ndoro hapana chaanotaura chechokwadi taungana ndoro usho chaanoda chete kufadza munhu anomupa mari isusu kubasa sematicha sevarayiridzi hapana kana chatiri kuwana angaite here breakdown 100 US yatinowana pamwedzi 100 iyi ndeyemunhu mumwe chete asina mhuri asingakwire bhazi asingadye anongohameno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro uyu anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro inini notori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo izi asi anenge achiti zvese zviriko kunenge kusina kana chinhu chikoro chinotoona kutoti mari dzemaschool fees idzodzo ndodzavanotora kutomboti vatengere vadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa asati nyepere taanga randuro kana asina zvekutaura nganyarare zvake atruzi ndo vanotomirira mahiro vaya vanhu chaivo chaivo iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete ari kuzvinyepera iye anonyepa achinyepera nyika yese hameno kuti munhu akaita sei
makadiiko pastudio 7 apo ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota vanhu please wee kumaruzevha uku musavhundusirwe nezanupf uye musaudzwa zvekunyepa izvezvizvi vari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhotsi a2023 mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete motodzingwa vototsveta futi machina iwayo saka musabatwa kumeso nezanupf zanupf kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita inokuitai sembwa hamuonekwe sevanhu izvezvi kuzumba maramba pfungo uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhotsi but 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro mese muri kukudzingwa ikoko muzvizive izvozvo saka vanhu ngavazive pokuvhotera vhoterai purezidendi chamisa ndokutoti ugaro hwenyu hurambe hwakanaka pasina izvozvo muri kukudzingwa afta 2023
ndinoshamisika manena nouyu mukuru anonzi ndoroyo anoguta nokuti nopiwa mazisa kwatirai mari ngezanopefu awa vachidya nokozvochironda vachindodzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu chido maticha anacho asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu gavhumendi isingaisii zvido zvevana vedu papamberi inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete hakuna tichanga inondodzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya hapana tichanga ino kuchikoro anodzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara chichidodachoda kudzisa chonochone tanga magadzisa mari yematicha mapei maticha kuti inange vapei mari yavanochema ndiyonai sizi vakabvira chichema chizi 2018 chichema tipei mari yaita tinouya yataihura kubvurana gari $550 makavapa here makaisawo here zvido zvavo kusarwarisa vanhu vanoshupika vanofane nzara iwo uchiguta nevana vako uyu muchienda ana kumira zvakanaka anonzi ndoro unopiwa mazakwatira nezano pefu ichiguta ava vachitambudzika vachipa mazikwacha asingatengi
mamukasi vashamari vestudio 7 inindoitwa tindaishewo mbarume pajosi apo hai ndongoda kuti kune mhuri yezimbabwe seiri muno musouth africa kana botswana kana kupi munyika yauri aiwa ndatisachemeika tisinganovhote ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka nemwivhota tose tivhote nehwandu hwedu ndokuti tikunde kwete kungotaura chete ndenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika makwikwi eAfrica Nations Cup akatanga nezuro muCameroon mumitambo yakatambwa nezuro Cameroon yakakunda Burkina Faso nezvibodzwa zviviri kuchimwe Cape Verde yakakunda Ethiopia nechibodzwa chimwe chete Zimbabwe iri kutamba nhasi neSenegal nenguva dza3 masikati nguva dzemuZimbabwe dzimwe dzichatambavo nhasi dzinoti Guinea ichatamba neMalawi, Morocco ichatamba neGhana, kozotiwo Comoros ichatamba neGabon. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi nevana vapfumbamwe vakafa nezuro manheru muguta reNew York zvichitevera moto wakabvira munzvimbo inogara vanhu muBronx. Vanhu makumi matatu nevaviri vari muzvipatara nemaronda akaipisisa. mukuru anoona nezvekudzimwa kwemoto muguta iri vaDaniel Negro vati vanhu vanopfuura makumi matanhatu nevatatu vakakuvara vachiti moto uyu wakatangidzwa nembaura yemagetsi yakange isingashandi zvakanaka. Vanodzimura moto vanosvika mazana maviri vanonzi vakasvika pamuzinda uyu mushure mamaminitsi matatu moto uyu watanga pamuzinda uyu wemaapartments gumi nemapfumbamwe akaturikidzana munzvimbo yeBronx muguta reNew York. Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Ticharwa vaudza Studio 7 kuti moto iyi icharamba ichiitika kusvika vakuru veguta vaona zvekuita pamusoro pevanhu vakawanda vanomanikidzwa neurombo hwavo kuti vagare pamuzinda umwe chete, vachiti izvi zvinowanzoitika munzvimbo dzinogarwa nevechitema nevamwe vasiri vechichena vasina mari kana mabasa.
Moto waitika wapisa flat hombe chaizvo, but kuti nyasinge tanyatsobata kuti chikonzero chakanyatsokonzeresa moto uyu chii Paris, you know, even kuno zvachata tange tadi tanyatsoziva, but chinonyanya kuitika kunyanya panzvimbo dzakadai inhau yemagariro anenge akaita vanhu, because inzvimbo dzinogarwa nevanhu vanenge vakawandisa sterege panzvimbo.
Pane zvamati manzwa here maererano nekukuvara kana kufa kwevanhu?
Vanhu vazhinji vakakuvara, vazhinji vatori muma ICU critical conditions chaiko, because moto uyu unonzi wakatangira musecond nemuthird floor, asi chiudzi chacho manje nekufamba uko kwakaita moto wacho havasi kunge patove netsananguro chaiya kuti chingava chii chakaita kuti moto unyanye kufamba kudaro. Kunyange fire brigade yakaresponda nokukasira almost 3 minutes after moto watanga, but kufamba kwaita moto wacho nechiudzi chacho ndosisati zvanyatsozivikanwa kuti chingava chii chaizvo chaizvo chakakonzeresa kudaro. Saka vanhu vazhinji vepamafloors vazhinji vepamusoro vakafema mweya pakatoshaika vanhu vakatowanda chaizvo.
Pari zvino mungati maziva kuti vakakuvara nevakafa vangaita vangani?
Palast report randabata panoratidza kuti pane vanhu 13 vakafa panosanganisira vanhu vakuru nevana, asi almost kuma30 chaivo kuti varimuma units emuhospitari vari pamacritical conditions, zvichitoratidzira kuti nhamba chai chaiyo inogona kutonyatsokwira kudarika sofa manhamba atadeclarewa.
Vakuru veguta pane zvavambotaurawo here maererano nenyaya iyi?
Ndizvo zvavanongotaura kakuti tiri kutarisa kuti tione kuti chii chingave chakakonzeresa moto. We are actually going to do my investigations ekutarisa, but ini ndakatarisa zvangu nyaya sekutaura kwanambeita pakutanga paya kuti ukatarisa malocations aya, malocations emablacks, malocations ema low income earners, saka vanhu vanotogara vakawandisa munzvimbo zvisiri zvemoto chete kuti ungava wakakonzereswa nei, maareas anowanikwa ane high crime rates, maareas ane vanhu vanogara vakadi vakawandisa. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinotarisirwa kudi kuve zvichiitika. Saka vakuru chaivo kana vachitotanda kutaura nyaya, ngavataure nyaya yekugadzirisa magariro akaita vanhu magara vakaita munzvimbo dzakadai.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare kuNew York neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo cheJanuary disease. Mumwe muzvina bhizimisi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana achiita basa rekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York City. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.